Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechipiri kubvumbi 3, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanosangana muBeijing nemutungamiri weChina vaXi Jinping. Kunetsana muMDC pakati pava Nelson Chamisa namuzvaro Chokozani Kupe kuramba kuchienderera mberi. Zinwa yochema nevarimi vari kutadza kubhadhara zvikwereto zvemvura izvo zvava kutaisa kambani iyi kuita basa rayo nemazvo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vasangana nasi muBeijing nemutungamiri weChina vaXi Jinping. Vatungamiri vaviri ava vaita musangano wavo muGreat Hall of the People of Beijing vakanyururana zvibvumirano munyaya dzeupfumi pamwe nekuumba ukama hwakasimba pakati penyika mbiri idzi. Zvibvumirano zvitanhatu zvanyuriranwa zvinosanganisira zveupfumi, zvebudiriro pamwe nerubatsiro rwechikafu munguva dzenjodzi. Chimwe chibvumirano chinonzi chakanangana nenyaya dzekurima chanyoriranwawo pazvibvumirano izvi. Vamunangagwa vari muChina kekutanga semutungamiri wenyika kunyange hazvo vaimboperekedza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Rwendo rwemutungamiri wenyika urwu ruri kutarisirwawo kuti ruchapa mukana kuzvizvarwa zveChina zvinoda kuzotanga mabhizimusi muZimbabwe. Mutevedzeri wegurukota rezvemari neupfumi vaTerence Mukupe vati China iri kuda kunzwawo kubva kuZimbabwe kuti zvii zvairi kuda kuita senyika mukuvandidzwa upfumi hwayo. Vamukupe vati chikuru chiri kuda kuitwa neChina kuvhura mukana wekuti vanamuzvina bhizimusi veikoko vashande neZimbabwe, izvo veZimbabwe vachiwanawo ivo veChinawo vachiwanawo zvakapfumbatwa neZimbabwe. Vatiwo ukama hweZimbabwe neChina hwakabva kure uye nyika mbiri idzi dzinotarisana dzichiona nemaziso akanaka. Vamunangagwa vari kuperekedzwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa pamwe nemakurukota ane chitsama vari kushanya kwemazuva mashanu. China yava nenguva ichisima mari yayo muZimbabwe zvikuru munyaya dzemhando dzemoto, nhandare dzendege, migodhi nezvimwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaLuxon Zembe vanoti zvinofadza zvikuru kuti vamunangagwa vakwanisa kunyururana zvibvumirano muzuva ravo rekutanga kushanya kunyika iyi, asi vanokurudzira kuti dai vamunangagwa vakwanisa kuwaniswa rubatsiro rwemari kuitira kurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinofadza zvikuru kana tichiona kuti parwendo rwaitwa nemukuru wenyika president wedu vamunangagwa vachienda kuChina kwavasangana nemukuru weikoko vava nekunyorerana zvibvumirano vachingosvika muzuva rimwero ravanga vaikoko. Zvibvumirano zvinopa rubatsiro munyaya dzezveupfumi hwenyika, kufambiswa kwemabhizimisi zvakare nekurarama kwevanhu. Chikuru sachetinongokurudzira parwendo irworwu nekunyorerana kunonge kuchiitwa ndechekuti dai vangakwanise kuwana rubatsiro rwemari runoita kuti tikwanise kugadzirisa nyaya dzezvekushayikwa kwemari munyika medu. Ndo zvikurusa tinoziva hedu kuti vekuChina havanyanyi kupa mari pazvinano zvakanyanya, Saka ndochetinongokurudzira nekuti chiri kutikanwa iye zvino kunze kwekuita mabhizimisi muno muZimbabwe. Tinokurudzira zvikuru saa kuti tiwa nerubatsiro rwekuti tibhadhare zvimwe zvikwereti zvedu senyika. Zvakare tive nemari inoita kuti vanhu veruzhinji wave nekubatsirikana nekuti iye zvino vakasungika zvikuru nenyaya yekuti mari iri kushayikwa munyika muno.
Tinoonawo vaZembe kuti China neZimbabwe dzagara dzine ushamwari kana ukama. Pane zvingashanduka here kuzopinda kwaita hurumende yavamunangagwa nekushanya kwavo?
Ipapo ichokwadi kuti tine ukama hwanga huripo zvikuru, ukama hunoenda kumashure bva pahondo yerusununguko. Zviri zviro zvetinofara nazvo zvetinotenda kune China. Zvakare vari munyaya dzezveupfumi munyika muno, asi chetiri kukurudzira chinonyanya kunetsa ukama hwedu newekuChina nezvekuti isusuwo zvakare weZimbabwe tanga tisi kubhadhara zvikwereti zvimwe zvatanga tichipiwa tichitora zvimwe zviro kuChina.
Tinoonawo kuti pane makambani akaburitswa nehurumende kunzi vari kuburitsa mari kuenda kunze zvisiri pamutemo, makambani ekuChina vaive pamusoro pagwaro iroro. Zvingakanganisa zvakadii kudyidzana kwenyika mbiri idzi kana rwendo rwavamunangagwa iroro patarisiro yavo yekuti vange vachikwezva vemabhizimusi?
Tinovimba kuti muhurukuro dzichange dzichiitwa nemutungamiriri wedu vamunangagwa newekuChina chiro chichagadziriswawo zvakare ichocho chekuti pave nechibvumirano chekuti vanhu vavo vanouya kuno kuZimbabwe dai vangave vanhu vanochenza mutemo. Nekuti kuChina ukaonekwa uchiita zvisiri pamutemo unopiwa murango wakaoma zvikurusa. Saka ndo zvinofanira kuramba zvichiitika izvozvo zvekuti vanhu vavo vakauya kuno vakaita zviro zvisiri pamutemo, nyaya iye China yacho iyoyo inofanira kuti itore zvimwe zvinhano zveinotora pavanhu vayo kana vazviitira vari kuChina.
Izvo zvibvumirano hazvisi zvinozopedzisira here zvatengesa nyika kuChina?
Zvinoenda nekuti chibvumirano chacho chaitwa sei. Ini pakadaro ipapapo handishori China. Isusu muZimbabwe tikangoipa upfumi hwedu nenyika yedu mahara, isu tinofanira kuona kuti zvetiri kunyorerana nedzimwe nyika ichi kana nevamwe vanhu zvinotibatsira here, zvichabatsira Zimbabwe sei, zvichabatsira vanhu veZimbabwe sei.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamirawo sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaLuxon Zembe vachitaura vari parunare vari muHarare neStudio 7. Vamwe vagari mudunhu remashonaland west vanoti upenyu huri kuramba huchioma zuva nezuva apo zvinhu zviri kuramba zvichikwira mitengo iyo mari isiri kuwanikwa mumabhangi. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vaitarisa hurumende itsva yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti yaitanga kugadzirisa nyaya yekuti mari iwanikwe munyika, asi vanoti izvi zviri kukona n'anga murapwa achida. VaJohn Marava vanoti zvinhu zviri kuoma munyika sezvo mari isati yave kuwanikwa kumabhanga uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.
Panyaya dzemitengo ndingati hapana chanyenye kuchinja hapo. Zvinhu zvisi zvazvanzviri semazuva akudhara. Patiri isusu vanhu vari pasi isusu hapana chatiri kunange chati chachinja, nokuti kunonzi kuchinja kwatiri isusu kudzikiswa kwemapuraizi ende futi kuwanikwa kwemari kesh, kana kuti ivo vakakwanisa kuisa kuti izvozvo iko keshi izvozvi zvikwanise kana kuti kudzikira kuti kana tichitumidzira umwe munhu mari kana ndikatenga chinhu hatizoitwa zvekuretwa izvi zvokuti ndobhadhara 20 cents extra ndobhadhara yakadai so extra.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekugani muchinhoi vakalistos Mvere vanotengesa nharembozha nemakadhi ekutaurisa panharembozha. VaMvere vanoti mari iri kunetsa munyika. VaMvere vanoti hurumende itsva ingadai yakakwanisa kuti vanhu vawane mari kumabhanga kubva muna mbudzi gore rapera payakapinda.
Zvakafanana nekuwanikwa kwemari muvanhu nometa kuti ishoma, but inofanirwa kunge iripo mukati mevanhu. Vanhu vachitenga nokutengesa zvinhu mari iripo ichiwanika. That's what I think zvaifanira kunge zvakachinja from November up to now.
VaMvere vanoti nekuda kwekunetsa kwemari munyika vave kuita mukando nemari yavanenge vawana pazuva kuti vatize dambudziko rekushaya mari mubhizinisi ravo. VaMvere vanotsanangura nyaya yekuwana mari nemukando.
masociety atinotamba ndeye kudai zvisombe. Tinotengesa pano nana mai ava tiri 4 each and every day. Tino raise mari, ini ndo raise $10, avano raise $10, avo raise $10. Toisa pamwe chete that man, we give it to one person. The next day we do the same. Ndo raise 10, 10, 10, we give it to, until tighter round. Toita put the second round, the third round. Saka, that's how we are getting money. That's how money pakati pevanhu. Nobody kungo say kuleta mari.
Va Elijah Mondwa vanoti vamunangagwa hapana zvavari kuita kugadzirisa nyaya yeupfumi sezvo zvekunyorerana zvibvumirano nedzimwe nyika zvavari kuita zvisina zvazviri kuunza munyika kufanana nezvaingoita vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kusiyana hapana because so far kuri kungosainwa madhiri chete hatisati taona zvamuda pamadhiri zvacho. Saka kungoda kungokondinya nezvamudhara zvokungosaina madhiri. Kuti dhiurasaina mainivhesita vazouya, that's it, nothing more.
Vamarava vanotikoma kuri kuramba kwakaita zveupenyu munyaya dzezveupfumi zvinoratidzwa nekusawanikwa kwemabasa munyika. Vamarava vanoti mapepa edzidzo asati ave kushandiswa kuti munhu awane basa, asi kuti munhu anopinda basa zvichienderana nekuti anoziva ani pakambani kana kuita zveuori.
Maqualification pamabasa apa parezvino haasi kunyanya kutange ari kukonsidwa stereka. Kanda runyaya kutorwa arunyaya kusimbiswa inye yekuti zo nakudhara iyo ikonomi yacho ka apa hakuna mabasa iye munhukeni wacho anotora mabasa iye anopinza vanhu mabasa anenge ane hama dzakewo dzakawandawo kunzoko dzekutotamburawo saka paangomukoka mukana kebasa anototsvagawo nzira dzekutoti hama yakewo yaanoziva itopindawo.
Nyanzvi inoona nezveupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanobvumirana nevagari kuti vamunangagwa vangadai vakagadzirisa nyaya yemari sezvo zvisingade nguva yakakura seyavatora. VaChitambara vanoti vamunangagwa vachavhoterwa nevanhu vachitarisa zvavaita panyaya dzemari neupfumi zvinosanganisira kukwira kwemitengo yezvekudya muzvitoro izvo zvinobata vanhu mazuva ose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti dunhu reUlawayo rakanyorera kuhofisi huru yebato iri ichiti Muzvare noMvula Muguni vari muparamende nakanzura weWard 15 vaTamani Moyo vadzingwe mubato iri. Studio 7 aina kukwanisa kubata Muzvare Muguni navaMoyo kuti tinzwe mativi avo, asi vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT Muzvare Tawita Kumalo vanoti dunhu reUlawayo rakaita izvi mushure mekunge Muzvare Muguni navaMoyo vabuda voga pachena kuti vanotsigira Muzvare Tokozani Kupe avakadzingwa mubato iri. Tanonoka wandu weStudio 7 abata Muzvare Kumalo kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvaitika pana ndezvekuti province yekuUlawayo yakagara pasi yawa kuti noMvula Muguni angari munyori weprovhinsi yedu akanyora mumapepa kuti iye wakushanda mubato raDr. Tokozani Kupe. Zvichireva kuti provhinsi yanga ifanira kugara pasi kuti vatarise bumbiro kuti vaaita here izvozvo zvinotevedzerana nebumbiro romutemo redu here. Saka zvavaita vakabvumirana kuti vachanyorera kuNational Council vaudza kuti vari kukumbira kuti vanhu avo vadzingwe mupati nemhaka yokuti vakatobva mupati medu. Vanhu vacho vaviri, noMvula Muguni angari munyori yeprovhinsi uyewo ari nhengo yeparamende akamirira proportional representation. Deni Tamani Moyo angari kansela kuward 15 kuluvheri akamirira achi ari iye chair wemadzimai kuwomen's assembly. So ndo vanhu vasuspendwa ivavo vakamirira kuti vadzingwe neNational Council.
Tanzwa zvekuti pamwe divi renyu richava dzinga kuparliamendi kana mukanzuru ndo zvamuri kuronga here izvi
nyaya iripo ndeyokuti National Council payakagara ichidzinga Dr. Thokozani Kupe na Abedi Nikobebe zvakanzi na Obedi zvakanzi ne National Council pa resolution yacho vanhu ivava ngavadzingo mukavanyore matsamba vadzingo mupati kana vari nhengo dzeparamendi kana kuti ndedze kanzuru ngavatodzingwa ikoko futi because tikatarisa bumbiro romuZimbabwe riri kuti iro kana uri nhengo yeparamendi wapinda imomo nebato rakakupinza imomo kana watobva mubato iroro hausina kodzero rokuti uite nhengo yeparamendi zvinongofanana futi nemukanzuro saka isusu zvatangoita tangotedzera resolution ye National Council kuti kana uri nhengo yeparamendi kukubvisa muparamendi kana uri nhengo yekanzuro kukubvisa mukanzuro macho
avanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri weMDCT muzvaro Tavita Kumalo vachitaura vari parunare muulawayo naTanonoka Wande weStudio 7. Tanonoka abatawo mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvaro Thokozani Kupe vaobeti Gutu kuti tinzwe kudivirawo munyaya iyi.
Ndo maombwe atinogara tichitaura kava comrade Wande kuti musha hauvakwi nezhira iyoyo yokungodzingana nekungodarona tisingatevedzeri bumbiro romutemo vavadzinga vacho handizivi kuti kodzero yavo yokuvadzinga vane kodzero ipi paconstitution vamwe vedu chinonetsa ndechekuti handizivi kuti kudhakwa here musombodhia here imbanje here mudzepete here vanongoita zvinhu zvisina nematuro pandazviverenga ndaseka hangu ndikati vanodzingwa nani wacho achizviita ani ari ani hazvina nematuro sezvo ndatongoverengawo ndokuseka
munoti chinyi nezvekuti zvanzi vanoda kudzinga vanhu vari muparamende nomukanzuru vasingateereri zvavari kutaura
ndosaka ndiri kuseka comrade Wande hanzi muromo hauzari rwine rwizi ngavadzinge zvetione isu takatozivisa kwaare vokuparamende speaker of the National Assembly advocate Jacob Mudenda ndisi takatotanga kuvazivisa kuzek Zimbabwe Electoral Commission zvose mastakeholders ose anoda kuti aziviswe takavazivisa kare kare saka vanotoda kuvadzinga vanenge vachivadzinga zvandambotaura kuti kana vachivadzinga havo tumipaa kumba kwenyu kumba kwavo tatisvika kuti chidei hidu asi muparamende nomukanzo hazvigoni ngavambozviedza vaone kuti zvinogona here andosaka tatika zviroto ngazviperere kuhope ndazviroto
avanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri weMDCT inotungamirwa naDr Thokozani Kupe vaobet Gutu vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri weWhite House muAmerica, amai Sarah Huckabee Sanders, vanoti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakanga vati muzinda wavo unogona kuva nzvimbo yekuti vasangana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Amai Sanders havana kupa zvimwe zvikonzero pamusoro pemusangano uyu. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kusangana mangwana nevatungamiri veRussia neIran pamusangano wekuziya nyaya yeSyria. Vatatu ava, vane mauto akawanda ari muSyria, vari kuwirirana zvikuru mukugadzirisa kupedza dambudziko rehondo muSyria pasi pechirongwa cheAstana Process. Kambani yeZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa inoti yave kutadza kuita basa rekutsigira varimi nemvura nemazvo nekuti varimi munyika vari kuramba kubhadhara mvura yavanenge vashandisa. Zinwa inoti varimi ava vane chikwereti chisai chabhadharwa chemamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe emadhora. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya akataurwa nevakuru vekambani iyi apo vaitaura zvirikitwa nekambani yavo mukusimudzira mabasa ekurima kukomiti yeSenate inoona nezvekupa masimba eupfumi kuvatema mazuva mashomanana apfuura. Vakuru veZinwa vakati varimi havasi kubhadhara mvura kunyange hazvo bazi rezvemvura rakadzikisa mutengo wemvura kuvarimi vese zvisinei nekuti vanorima vari kumaruwa here kana kumapurazi makuru. Mumwe mukuru anoona nezvemari muZinwa amai Ellen Chivaviro avo vaive nemukuru wekambani vaJefta Sakupwanya nevamwe vakuru mukambani iyi vakaudza maseneta kuti dambudziko guru nderekuti varimi havasi kubhadhara mvura.
After we have provided the water to the farmers, I'm sure you've heard the details from my colleagues.
Kunyange tava pamvura, varimi havatodi kubhadhara mvura iyi. Iye zvino varimi vave nechikwereti $39 million chemvura yavakashandisa kubvira mu2009. Takaita mastop order nemakambani akaita seGMB asi havadi kubhadhara.
Vakati izvi zviri kuitika kunyange hazvo Zinwa ichipa varimi mukana wekuti vabhadhare mvura kana vachinge vatengesa zvirimwa zvavo. Amai Chivaviro vakati izvi zvave kukanganisa basa reZinwa rekuchengetedza madhamu nemidziyo yavanoshandisa. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti nyika haigoni kubudirira kana varimi vasingadi kutenga mvura. Vakuchera vati kusashanda zvakanaka kweZinwa kunogona kukanganisa upfumi hwenyika sezvo upfumi huchirarama zvakanyanya nemabasa ekurima.
Zvokwanza kukanganisa zvikuru sei kana Zinwa ichiti haisi kukwanisa kuumbiridza madhamu nezvimwewo zvakadaro. Iyo irrigation iri kutaurwa nevarimi nhasi inozokwanisa kutadza kushanda nekuti mvura inenge yaakushomeka. Saka zvakakosha kuti varimi vabhadhara mutero.
Imwewo nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti hurumende yakadzidzisa varimi tsika yakaipa yekuti vanofanira kupiwa zvinhu zvese mahara. Vati kuramba kurikita varimi kubhadhara hakuvashamisi nekuti makore apfuura hurumende yakapa nyika mutoro wekubhadhara chikwereti chevarimi $1.5 billion chembeu, fertilizer, magejo, matarakita nemimwe michina yakapiwa vanhu neReserve Bank of Zimbabwe pasi pechirongwa cheFarm Mechanization Program.
Kuti vanhu vanotarira kuti agriculture inongofinanswa nemasubsidies anobva kugovernment ende havatariri kuti chinhu chinonzi chikwereti chinodonzi chidzorere kana kuti kwaproducer zvinhu zvako chitora chimwe chikamu chemari uenda unobhadhara zvikwereti. Saka kaculture ikako kese kari embedded in the way yekuti zanu mamanagezero aine maitira inoita zvinhu zvayo haina nyaya yeaccountability netransparency especially kuaccountability. Zvizhinji zvacho zvinonzi zvinhu zvehurumende ngezvemahara saka vanongotora zvakawanda manzwa zvezve naminista vaive nemacombine harvester 40 nevamwe vaive nezvinhu mapesticides akanga akorera mumawarehouse.
Vanoti mabasa ekurima hagoni kusimukira munyika kana varimi vachifunga kuti vanokwanisa kurima pachena vasingabhadhare mvura nemagetsi. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvakaoma kuita murimi vachiti murimi anobhadhariswa mitero yakawanda zvekuti anotadza kubhadhara mitero yese kunyange atengesa zvirimwa zvake.
Mvura iyi yaida kuti isirwe mutemo wayo unonzwisisa marimirwa anoitwa maregions ose so that apparently wachera tsimbe rako tokuchaja mvura, wachera borehole yako tokuchaja mvura, watora mvura mudhamu tokuchaja mvura. Aya makosi ari kungopaila pamurimi zvokuti murimi anoguma kuti izvi zvanyanya handichazvigoni. Ndozvinhu zviri kuitika. Mukatarisa vana rural district council vane makosi avo avanoisa ikoko. Mozotarisa kuti vana ama vanotarisawo zvekare kuti kana uchida kurima cotton kana uchida kurima tobacco tanga wabhadhara kuti uve registered grower. Makosi murima asati atova nechirimwa chacho akakurisisa zvikuru.
Vanoti nyaya yekurima yave kuda kuti vanhu vese munyika vagare pasi kuti varonge kuitira kuti kurima kungafamba zvakanaka sei munyika pasina kuomesera murimi.
Kana ndichishandira Zinwa, ndoshandira TIMP, ndoshandira AMA, ndoshandira chirimwa chisati chavapo. Kana chavapo, maketi yacho haindi pi zvinokava makosi ose ndichisara ndine profit.
Bazi rezvemvura rakatoderedza mutengo wemvura kuvarimi vese zvisinei nekuti munhu anorima ari kupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinonzi rakati harisi kuzobvumidza kuongororwa kwegwaro revavhoti navana mazvikokota sezvo izvi zviri kunze kwebumbiro remitemo. Bepanhau reNewsday rinoti sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vakazivisa kuti pasi pebumbiro remitemo yenyika, sezvo mutemo uchiti ZEC inofanirwa kupa ani nani zvake gwaro iri anoda kuriongorora, kwete zvekuti kuenda kumakambani enyanzvi kunoita izvi. Vanonzi vakatiwo vanenge vaongorora gwaro iri kana vaine zvavanenge vavana zvavanofunga kuti zvinofanira kugadziriswa vakasununguka kuzviendesa kuZEC kuti zvigadziriswe. Izvi zvinotevera chikumbiro chinonzi chakanga chaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira chekuti kutsvagwe nyanzvi dzinoongorora gwaro iri senzira yekudzivirira kubiridzirwa kwesarudzo. Studio 7 yakundikana kubata vemapato anopikisa kana vemasangano akazvimirira kuti tinzwe wedivi ravo panyaya iyi. Asi munyori anoona nezvemutemo mubato rezano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vanowirirana nedanho rakatorwa neZEC vachiti kuti pabvumidzwe nyanzvi kuongorora gwaro revavhoti panofanirwa kutanga pashandurwa bumbiro remitemo.
VEZEC vari right nokuda kwokuti ZEC haigadziri mutemo, inoimplementa mutemo uripo. Hamuna mutemo unoti kana voters roll yaitwa inozofanira kuauditwa. Chatongoziva ndechokuti every voter anoda kuvota wega wega ane kodzero yokuinda kunoinspector voters roll kunoona kuti zita rangu riripo here. Saka pana mazuva achashambadzwa okunzi munhu wese anoda ngaende anoinspector kuona kuti zita rake rakanyorwa zvakanaka here pavoters roll. Ndiyo audit chete iri kubvunzwa pamutemo. Saka kana vamamwe mapato vachida kuti kuitwe imwe process yeauditing vanofanira kutotanga vaenda kuparlamendi vonokumbira kuchinja mutemo wemaelections. Kana wachinjiwa uchiti ngakuuye vamwe vanhu dzimwe nyanzvi dzokuzotarisa dzokuaudita kana kuti chii, then zvinogona kuzoitika. Pari zvino ZEC yakagadzirwa nomutemo, ine simba rairobva pamutemo, inongoita zvinotaura mutemo wemaelections kuti iite.
Vamwewo vamangwana vari kuti mapato anopikisa vanogona kunge vasvika padanho irori nekuti vanenge vasina chivimbo nemagwaro evavhoti, vachiona zvaimboitika kare kwokuti mamwe mazita evamwe vanhu anogona kunge achibuda kaviri kana kuti vamwe vakafa vachiwanikwa mumagwaro. Munoonawo sei?
Iko zvino munhu wese ari kurejista kubva pokutanga, zvokuti kwai pane vanhu vakafa vari pavoters roll, pane vakazofa vakafamba vari pavoters roll, hazvichapindi apa. Ende sokuziva kwedu ZEC ikomishena, hapana munhu atapa umbohwo hwekuti pane zviri kukanganiswa neZEC. Asi kana vanhu vasina kukambena vachicha kuhyiwa, ndozvavanongoita kungoreiza tumaisho tisina nebasa rose.
Ivo vemapato anopikisa vakambosimudzo here zvichemo zvakadai kumisangano yamunowana neZEC?
Nhasi chaiye tatine musangano navo vanopikisa, tatina navamonzora, tatina namai mushai. Paajenda yemisangano yedu yatinoita neveZEC hazvina kumboiswa. Ndatoshamisika mitobvunza izvozvo nokuti vanotoziva kuti vakauya pamiting vari kubvunza zvisina nomusoro wese tinovakwisa.
Vanga vari munyora anoona nezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa kupinda muchirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki nhasi chinonzi The Connection. Apo tiri kuda kuti tinzwe kwamuri imi vateereri kuti upenyu hwenyu hwashanduka zvakadii kubva pakapinda hurumende yamamunangagwa pachigaro. Zvungwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana muBeijing nemutungamiri weChina vaXi Jinping. Kunetsana muMDC pakati pavaNelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe kuramba kuchienderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gifts Dube.
Soku isika tisenda baku.